manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitsete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera kunyana 14 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yazvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza utongo hwejekerere pazuva reInternational Day of Democracy. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Hurumende inoti kutemerwa kwayakaitwa zvirango neAmerica, Britain nedzimwe nyika ndiko kwapa kuti inyanye kuzemberana neRussia neChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rekucherechedza utongo hwejekerere pasi rese kana kuti International Day of Democracy. Munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti gore rino zuva iri rakakosha zvikuru sezvo nyika dzinodarika makumi mashanu dziri kuita sarudzo. VaGuterres vatiwo International Day of Democracy mukana wekusimbisa kurudziro yekuchengetedzwa kwekodzero yekutaura kwevanhu pfungwa dzavo vakasununguka paine utongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti izvi zvine chinangwa chekuona kuti zvisungo zvekudzivirira masangano ari mubasa rekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzeveruzhinji apo anenge achiita basa rawo. Zuva iri riri kucherechedzwawo paine kumbunyikidzwa kweavanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe. Kutaura kuno pane vakavharirwa mumajere vachinyimwa mukani wekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu ava vakasungwa panguva yegadziriro yemusangano wepagore weSADC Summit. United Nations nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vose pamwe nekutevedza mitemo yenyika pasingatariswi kuti munhu abuda mumba mani. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Mweya wekufema wakasviba unobva pakupiswa kwemarasha aya unonzi uri kuwedzera dambudziko rechirwere cherurindi munyika, icho chiri kuuraya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zvinodarika zvitanhatu 6300 pagore. Kunyangwe hazvo TB ichikwanisa kudzivirirwa uye nekurapika, nyanzvi dzeutano dzinoti TB iri kungoenderera mberi ichiva dambudziko guru muZimbabwe. Sangano reWorld Health Organization's End Tuberculosis Strategy rakabuda nezvisungo zvinofanirwa kutevedzwa nenyika dzepasi rose kuti dzideredze vanobatwa neTB. Chinangwa chezvisungo izvi ndechekuderedza ndufu dzinokonzerwa neTB nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana 90% panosvika gore ra2030. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Studio 7 yabata nyanzvi inoongorora nezvezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu.
Vanhu vanogara kuhange vanofema mweya unokachitsa uchibva kupiswa kwemarasha. Mazhinji acho anenge achishanda pagwenya rinogadzira magetsi enyika kotiwo zvekare vanoita inonzi coking coal vane mabattery ekugadzira coke vanobuditsa zvekare mweya unokachidza zvakanyanya. Kozotiwo zvekare kune macoal dump kwekuti moto unongobaka vega uchibhebha kana kwemakore, saka uchingopinda muhange unotanga kutonzwa kukachidzwa.
Zvino kana zvichidaro kuvanhu vari kufambawo zvavo, ko vanoshanda mumigodhi vamirewo papi?
Vashandi vanoshanda pamugodhi wecolliery kare vaimbopiwa mukaka wokumwa wekuedza kuderedza efekti yecarbon yavanenge vachifema, asi mazuva ano aya takanzwa kuti hakuchina izvozvo. Asiwo idambudziko rinobata community yese.
Saka vanhu vari kupona sei munyaya dzeutano?
Paifanira kuti kana iri health care, hurumende yaifanira kuita make sure kuti munhu wese anogara muhange ane free health care, nekuti havafaniri kuti vafe nguva yavo isati yakwana nekuda kwekuti vari kugara muguta rine gwenya remagetsi, magetsi anodiwa nenyika yese. Saka hwange inenge yatingati muchirungu sacrifice zone, kuri kuchekereswa upenyu hwevanhu kuti isu tikwanise kuwana magetsi weevha kwatiri munyika. Panewo zvekare dambudziko remoto unofamba nepasi anonzi macrossing fires. Moto iwoyo uri kuramba uchipisa vanhu, vana variko vakati wandei vakatoremara mutezo nekuti vakawira mumaratya anenge ari kupisa ari pasi ipapo.
Matunhu amuri kubata kune mhuka dzesango dzakawanda, dzinosarawo dzakamira papi?
Mhuka dzesango dzimwe dzinowirawo mumoto iyoyo, zvinoita kuti dziite ukasha, zvichiwedzera yatinoti human wildlife conflict. Iko zvino vanhu vakawanda vari kutsikwa tsikwa nenzou, sati zvakamboitika muhange, uwandu hwacho huri kuwedzera. Zvinokwanisa kunga zviri kubva kunyaya yemoto iyoyo, ikatsika moto ikakuvara inoita hasha, kana zvimwewo zvinenge zviri kuitika seclimate change inokonzera kuti mvura ishomeke munational park, zvinosunda mhuka idzodzo kuti dziende kunogara mudhuze nemunogara vanhu.
Kusanduka kwemamiriro ekunze uku, iyo climate change inosangana papi nemarasha aya?
Nauye climate change iyi iri kuwedzerwawo zvekare neiko kushandisa marasha kugadzira magetsi. Hurumende yedu inotaura zvayo pamusoro pekurwisana neclimate change, asi pari kuda kutorwa matanho akasimba kuti nyika inyanye kuwandira kurenewable energy, tirege kuramba tiri kugadzira magwenya matsva emarasha.
Nyanzvi mubasa rezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Zvarwa cheZimbabwe chinoita mitambo yekusetsa vanhu, Lenmore Jonasi, nezuro akapinda mumakwikwi ekupedzisira kana kuti finals eAmerica's Got Talent kana kuti AGT Season 19, izvo zvafadza vakawanda munyika nekunze. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi ari kuitirwa kuCalifornia aya ane mubayiro wemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica kana kuti $1 million. Lenmore ari kutsigirwa zvakasimba nemumwe anosarudza vanhu kana kuti judge Howie Mandel. Vamwe vari kupepetawo vari kuita mitambo iyi kana kuti majudges Simon Cowell, Heidi Klum naSofia Vergara vari kuti Lenmore anogona kusimudzawo mukombe nechipo chake. Nezuro kwange kwangosara nzvimbo nanhatu sezvo vamwe vanhu vainge vanzi vagona zvekusvika mumafainari kana kuti golden buzzers. Vainge vachopinda mafainari vanoti vekuSpain Sebastian and Sonia, hakuna matata acrobats, muimbi D. Simon nechikwata chinoita zvekutamba cheFootwork. Kunze kwaLenmore, vamwewo vakapinda nezuro vanoti muimbi Richard Goodall, mumwe anoita zvemapipi Solange Cardinali, anoita zvemadrones Sky Elements, nechikwata chinoita zvekutamba cheBrain Street, pamwe nevanotamba nembwa Ronnie Sagi and Rhythm. Kubudirira kwaLenmore kunotambirwa nemufaro nevamwe vakawanda munyika. Anoita zvekusetsa vanhu Victor Mpofu, anozikanwa nerekuti Doc Fikela, anoti zvaitwa naJonasi zvinodadisa.
Ngaramba chinda mberi dai maromba vachimukomborera. Auine so that Mario yoto kuno kuisa marodzi makagwira vanzira.
Asi mumwe mutambi wechidiki anogara muHarare Anesu Chikonde anoti zvaitwa naJonasi zvinofadza hazvo asi anofanirwa kutaurawo zvakanaka pamusoro penyika yeZimbabwe.
Nyengoti zvake anozombotaurawo zvinongori negative about our country but nekungodisadisa kuno zvinotaura nemagetsi asi hatinofara.
Vanongora nezvemitambo vachishanda misangano repicture Africa kwamutare vaigi matope vanoti chinano chasvika Jonasi ichi chinopa kurudziro kune vanoita zvemitambo munyika.
Uyu mukana mukuru kune maartist kunyanya steric avo vari munzvimbo dzakasarira kana kuti vari kumareseva nekunyikawo dzadzaina kubudirira kuti ukashingurira ukashanda nesimba unogona kusvika.
Mumwe womuimbi akambotenderera muAmerica gore rapera nemimhanzi yake Tafadzi wa Matiure anoti ari kufara zvikuru nekubudirira kwaJonasi akati
izvi zvemutambo zvekuenda pastage zvineraramo zvine zvazvinovapa muupenyu haasi mabhuku chete anongopinza munhu muofisi achingoita kuti awane mari.
Mukutanga kwemakwikwi aya Lenmo akapiwa mukana wekuenda mberi kana kuti Golden Buzzer naTerry Crews mushamarari wemakwikwi aya sezvo ange afadzwa nenyambo dzake. Muma semifinals emakwikwi aya Lenmo aitaura nezvemafirimu kuti anodzidzisa vanhu sei nezvetsika dzevemuAmerica. Aisetsa vanhu zvakanyanya apo aitaura nezvekuti imbwa dzemuAmerica dzinobatwa zvakanaka kudarika imbwa dzekuAfrica idzo dzinoshandiswa mumabasa akaita sekuvhima nezvimwe. Akati imbwa dzemuAfrica dzikanzwa nezvekugara zvakanaka kwembwa dzemuAmerica dzinogona kuita chipatapata kuuya kuAmerica nengarava. Kolenimo akatanga sei zvekusetsa vanhu izvi anotsanangura muhurukuro yaakamboita neStudio 7.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi, but ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonya sondikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda ndirambe ndichishanda.
Ko vanhu vanozvitambira sei? Makwikwi kana kuti mafinari emutambo iyi ariko musi wa17 Gunyana asi zvinenge zvabuda mukuvota zvinozoziviswa musi wa24 Gunyana. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Vanhu vazhinji munyika vari kukurudzira madzimambo, masadunhu nemasabhuku kuti vanofanirwa kudzidziswa kubata nekutonga nyaya dzinouya mumatare avo sezvo vari kutadza kupa mitongo inogutsa mativi ose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vari kupa kurudziro iyi kukomiti yeparamende inoona nezvemagaro evanhu nenzvimbo dzinoyera kana kuti culture and heritage iyo iri kufamba munyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekubatwa kwenyaya kumatare echivanhu emadzishe, masabhuku nemasadunhu. Vanyika dzino madzima vanoti mimwe mitongo iri kupiwa kumatare aya iri kuraswa nematare pamusoro a Major Street.
Mangwana nyaya inongodzoka kana kuti vapa munhu decision kuti munhu ane mutemo wokuti wakapa munhu munda. Vanoti kana kuti 3 to 4 years ndatirima ipapo apaka. Asi mangwana anozoka achinzi wakaita zvimambo wakaita zvekunzi kwemutemo uyu ndatiri panzvimbo.
Mumwe akapa pfungwa dzake pamusangano wakaitirwa pamurombedzi kwazvimba kumashonaland wave vaelvis honderi vanoti matare echivanhu akawanda ari kutatarika.
Ndekuti ndatave dambudziko ndiyoriati patinozoti mambo havana simba pamwe vanenge vapindira nyaya isiri yavo. Saka mambo munhu akauya zvikanzi pana urayiwapo mambo ati ai yaisi yangu. Nyaya yakauya mambo obvuma kuti iyi ndeyangu ndindotonga. Saka ipapo yazvikumbira kuti mupote muchiti nguva nenguva vachiuya vachiudzwa pavanotangira nepavanogumira.
Asi vamwe vakaita sava Charles Nyamangara vanoti matare epamusoro ndiwo ari kutokanganisa sezvo achipa mitongo zvichipesana netsika nemagariro evanhu.
Pandiri kumaapiriswa kumagistrate court ndiri kunoapiriswa kune musikana kana mukomana magistrate akabva kuinvest of Zimbabwe kwakakapera. Pakuchimisa ari kunoapira nezvacho inyaya yemakuna kuna yekuti amai vakatorana nemwana wavo mukomana. Inini pamutemo wekuchenura nyika yangu vanoti vamombe shanu kana nembudzi mbiri kana nechii kana nechii, but then ndiri kunoapira kushinoro ndoko apiri kuna maji. But magistrate has not even the slightest of idea of culture yangu nini chakeni sasei nika yangu ya kilwa makuna.
Kutonga kwenyaya andiko chete kulikuzeiwa mugari wekujombe mudunhu remidlands Valio Chitewe, vanoti madzimambo ari kuita zveuori pakupa vanhu pekugara vachivabhadharisa mari izvo vanoti zvave kurerutsa chimiro chemadzimambo.
Zvarangu kuti andipe pekuvaka munda make. Inini ndonzi zvinini ndibhadhara yeto dzorazwa mambo yekuti ndivake munda mamudhara wangu zvirikwe mbuku mangu munda mamudhara wangu ndobhadhara yeto dzorazwa.
Ko ivo vari kunza havasi kubata basa nemazvo vari kuti kudii. Sadunhu katiza gombo vagibson chenami vanoti hapana chakaipa kuti vaende kunorodzwa pfungwa sezvo zvichibatsira munhu wese.
Zvinondi kuziva mbuya hudzwa mitemo iri kuchinja Valentine's Day saka treni inopreferwa nemadzimambo chaizvo.
Mambo ngezi vapita pasipamire vanoti zvekuti madzimambo ari kutadza basa nekuti kune mitongo yakawanda inopiwa nematare asi ichizoraswa nedare repamusoro kanawo nedare repamusorosoro hazvina maturo.
Mamenja zvakaenda kutraining haana here nyaya dzinoitwa dzinoatiriwa dzinosendekwa parutivini haikuti hakuna here zvamini. Kwe matongero amambo ka mambo anotonga nyaya dzechivanhu asi hazvina chimwe yekuti dzinozokama dzinotarwa so dzinodai kana kugaya nyaya yakadai.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Vimba Inyemba vanoti zvinonetsa kuti madzimambo adzidziswe nekuti vanotonga zvichienderana netsika nemagariro emudunhu mavo. Vari kutungamira komiti yeparamende iyi mambo nechombo vaLengton Chikukwa vekumudzi Mashonaland East vari senator vanobvuma kuti zviri kubuda kwese kwavari kuenda ndezvekuti matare emadzimambo netsika zvinhu zvinoda kuti zvivandudzwe.
Matare emadzimambo netsika dzacho zvinoda kuti zvivandudzwe.
Madzimambo, masadunhu nemasabhuku vanotonga nyaya dzine chekuita nekutadzirana kwevanhu zvinenge zvichida kuti vadzoreredze kana kuripisa vanhu kumaruwa. Mambo anotonga nyaya nemachinda ake kana zvipangamazano zvinosarudzwa nekuti zvine njere dzakapinza here kana kuziva zvakadzama tsika nemagariro pamwe nekugona kutaura zvinonwisa mvura. Dare ramambo ndiro dare guru pamatare echivanhu anosanganisira dare rasadunhu nedare rasabhuku uye mitemo yavanotevedzera haina kunyorwa pasi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare eKenya Chifamba vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi iro shamwari yemwanasikana vachitaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ekubatsira vanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro pamusoro pemamwe mabasa amuri kubata munyika pari zvino here.
Isusu mazonazi tiri kusanda mumaprovinsi mashanu muno muZimbabwe tichitsvaka kuti tipe vasikana mikana yekuti vaone zvikwanisiro mikana yekumvurikwa mune zvinovabviringidza kubudiriro yavo uyezve kuti tinoshanda tisiri tega. Vasikana vanoenda kumberi asi tinoshandawo nevarume nevakomana, tinoshanda nemadzimambo nevechitendero, tinoshanda nevagadziri vemitemo uyezve tinoshanda nemapoka ehurumende akasiyana siyana. Nyaya dzatinenge tichitarisa iyazo uchinga miri, iyazo kupiwa wama kikana pakachengi tizuga, tukuna kumbuni kizuga ni jubozuga, jirikiramba jishikwira, inyaya, jikubatira wasikana mumabasa, ema uoko, uye zunyezi ya tine tisekori kweza tizi otraipu kachurungu, kutivasikana, wazile kweziru zaone, kutukona wajinji wacho, wariku itapa muwiri, nguwa isati hakwana, wariku bisapa muwiri paya, hakuna anuzi ya wachipa, wariku baravana, nekuti vari kuzvara vana ivo vari vanawo zvekare uye kumbunikidzwa kwevana vari pasi makore gumi nemasere tichiita kuti vakwanise kuenda kuzvipatara vakwanise kuenda kumatare edzimhosva uye kuvabatsira kuenda kumapurisa
muri kuvabatsira muchivadzidzisa chii pane zvirongwa zvamuri kuita navo
zvirongwa zvatiri kuvabatsira nazvo rega nditange munyaya yekuti gore rino wakaona kuti kune nzara kumusha kuzimbabwe kuno kwatiri tiri kuvadzidzisa nyaya dzeclimate change kuti dzinombofamba sei asi tiri kuvabatsira zvakare kuti pari patiri kutaura nyaya dzenzara kumbunyikidzwa kwevasikana kuri kuramba kuchiwedzera tiri kuvadzidzisa kuti vanoenda kupi kwavanokwanisa kuwana rubatsiro vakange vambunyikidzwa tiri kuvadzidzisa zvakare kuti vakwanise kutaura nekusatya vakange vambunyikidzwa nekuti kazhinji vanovambunyikidza ihama dzepedyo pedyo tiri kuvadzidzisa zvakare mabasa emaoko kubvira kune vasikana vane makore gumi chaiwo vamwe vari kudzidzira kugadzira mabhidzi vamwe vari kubatsirana nevakuru kuita zvemabasa emaoko muminda chaimo matiri kusapotwa nevanotibatsira vakasiyana-siyana vamwe vari kuchengeta huku vamwe vanosona atinoti pachirungu mareusable sanitary pads
vari kuti ivo nhuna dzavari kunyanyosangana nadzo ndedzipi nyanya vasikana ava vechidiki
vasikana vechidiki mavelasi vari kuchema-chema kuti dai zvaidziya paita kubatana kuve nharaunda veukama mumisha matinogara uyezve mumachechi mavanopinda umo kuti vagadzire nzvimbo dzakachengetedzeka dzevasikana nekuti kumbunyikidzwa kuri kuramba kuchiwanda vazive kuti vana ava ndiro ramangwana ndiwo utungamiri hwedu asiwo zvakare vari kutadza kuenda kuzvikoro mari yechikoro haisi kuwanika kare kare vainyanya kusaenda kuchikoro vanga vari vasikana vari kumaruwa asi chero maagentity sebhabhu tikuona zviri kuramba zvichiwanda vasikana vari kushayawo zvekare zvikwanisiro nguva iya yekuteera ikange yakwana kuti zvikwanisiro chete nekukwana kwazvo kuti vamwe vanenge vatorina mapedzi vamwe havatorina zvipfeko zvemukati vamwe vanoshaya vanorwadziwa nemudumbu nguva iye ikange yakwana mapiritsi chaiwo maparacetamo anoita dhora rimwe chete havakwanise kuatenga uye kushayikwa kweruzivo rune chekuita nezvepabonde neupenyu hwavo vakange vasvika pazera rekuziva izvozvo nekuti vamwe vanogara kusina maintaneti vamwe havakwanise kutenga yatinoti dhata pachirungu vamwe vacho kuti vakwanise kuwana information iyoyo vanenge vari kure nayo haisvike kwavari ndo zvichemo zviri kusangana nevasikana
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
mugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc nhasi tine hurukuro nemumiriri weharare west mudare reparamende muzvare johana mamombe vanove zvakare sachigaro wekomiti yeenvironment climate wildlife and tourism muzvare mamombe vachangobvawo zvakare kusarudzwa kuve mutevedzeri wasachigaro wekomiti yenhengo dzeparamende muafrica yeafrican network of parliamentarians on climate totanga nekuti makorokoto muzvare mamombe
zvinokutendai zvekuti nekundikorokotedza kwamaita ichokwadi ndakasarudzwa kuva vice chairperson of the African Network of Parliamentarians on Climate Change. Sarudzo iyi dzakaitika kunzvimbo yeAbidjan kuIvory Coast, vamwe vanokuti kuCote d'Ivoire, musi wa 2nd of September, iwo mwedzi uno watiri unoyu. Sarudzo idzi hadzina kungotanga musi wa 2nd September. Dzakatangira at a country level, but pa country level unetenge wasarudzwa nekuti ndiwe chairperson wekuona nezve climate change. Then uchibva pa country wakuenda muregion mako, ini vananosarudzwa kuita vice chairperson. So takuenda kuAfrica tinoenda takati chairperson, vice chairperson na secretary general tiri vatatu.
Makakwikwidzana nevanhu vangani kuti muzobuda muchisarudzwa imi?
Kwa vice chairperson panoita two ma vice chairpersons muAfrica. So takakwikwidza tiri four, ndichibva ndakunda ndiri pamusoro ndichiteverwa nemukadzi anovawo chairperson kuDemocratic Republic of Congo, Kinshasa. So takazobuda tiri vaviri, Zimbabwe neKinshasa, tiri ma vice chairpersons veboard iri reAfrica Network of Parliamentarians on Climate Change.
Totarisa iro basa renyu, Honorable Mamombe, rinenge rakanangana nei?
Board iri basa raro tiri kuzvizivira kuti right now takuenda kupera kwegore. Kune kumanidzana kweConference of the Parties 29, yatinoti muchidimbu COP 29, iri kuitwa kuBaku kuAzerbaijan. So nenyaya dzemaconference of parties eParliament, tisu tinozenge tichizoona kuti maframeworks nemaagreements anenge aitwa, tisu tinozoona kuti ngatidomestiketei zvinhu izvozvo. Chechipiri basa reboard is to share my experiences edu as Africa, so that patinoenda kuma international conferences tinoenda takasunga chino chimwe chete, pasina anonotengwa nedzimwe nyika dzine mari, vatingangoti the global north. So it's about bringing all African parliaments machairpersons vanoona nezveclimate change kuti tipushe nyaya dzeclimate justice, nyaya dzeadaptation, mitigation pasi rose muAfrica. So ndo basa redu ratinenge tichiita. Chechitatu inyaya yekutrengthena capacity, yekuona kuti kazhinji kana munhu uchinge wasarudzwa kuita chairperson munyika mako, pamwe pacho unenge uchitoleka capacity chaiyo yekuti woexecuta sei the oversight role to the executive. So this board gives capacity building, mentorship programs and also opportunities zekuti isusu semachairperson tikwanise kudzidziswa how to do an effective oversight to the executive. Chekupedzesera sekuru Jonga chandida kuti nditaure ndechekuti tichange tichizofamba seboard tichinoonawo mamwe maparliamentarians vari kunana Europe, vari kunana America, tichivamobilize kuti vedu wee, onaiwo nhamo yatakatarisana nayo Africa maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. So ndo mabasa iwaya atinenge tichiita across Africa on issues the climate change.
Asi tichitarisawo iyo Africa, Honorable Mamombe, muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru zvekurwisanawo nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze?
Ndingangoti sekuru Jonga, kubva zvandaita chairperson weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism muno muZimbabwe, ndaona zvakanyanyawo zviri kuitwa, but pane zviri kuitwa izvozvo pane a lot of gaps dziripo. Chekutotanga is the information to conscientize vanhu vedu, mhuri yeAfrica, mhuri yeZimbabwe iri kumbonzwisisa here kutarisana kwachakaita nenyaya dzeclimate change? Vari kuzvinzwisisa here kuti zveshuwa nyaya dzeclimate change inyaya dzaneta pasi rese ende dzinoda kuti isu sevanhu tikwanise kuplayawo our role?
Manga makateerera kumumiriri weHarare West mudare reparamende vari sachigaro weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism, vari zvakare vice chairperson kana mutevedzeri wasachigaro weAfrican Network of Parliamentarians on Climate, muzvare Joanna Mamombe, muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. taba tashiga kumagumo kwechirongwa chedu kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni ya Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Pandula 2024 ngujabo kancube. Endabeni zethu namhlanje. Amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi emaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusasa amazwe omhlaba akhangelele ukunaza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba o United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi lonyaka usuku loluqathekile kakhulu njengoba kulamazwe angamachumi amahlanu aseqhube ukhetho lamanye azaqhuba ukhetho lonyaka. Gumbi kwakhe uGuterres uthe usuku lolu lupha uZulu ithuba lokugcizelela ukuqakatheka kwamalungelo oluntu, ukulandela kwemithetho kanye lokusebenza kuhle kwenkantolo. Usuku lolu lunanzwa ngesikhathi kulabalwela amalungelo oluntu lamababandla ezombusazwe abalokhu bevalelwe ngemva kokubotshwa besethu samacala agoqela ukubuthana bengelamvumo kanye lokuqoqa ukutshengisela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit owaqhutshelwa eHarare ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations lezinye inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu sezikhuthaze eleZimbabwe ukuthi likhulule ababotshiweyo laba njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
EZimbabwe kusadingeka kakhulu ukuthi kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe amalungelo abantu, ilungelo lokukhuluma ungethuselwanga, ungasoze ubotshwe ngemva kokukhuluma, ilungelo lokucabanga lokho okucabangayo, ilungelo lokuvota ukhululekile, ilungelo lokuthi ube ngumuntu ube lesithunzi sakho. Amalungelo ayiwo aqakatheke kakhulu ukuze umuntu abe ngumuntu, awakagxili ngendlela efaneleyo. Lanxa iconstitution yeZimbabwe iwavikela kahle kakhulu, kuyadingeka ke ukuthi laba basezihlalweni kwenze kube ngumkhuba, bakwenze kube lisiko ukuhlonipha amalungelo abantu, kwaphakamisa, kwakhuthaza, ukwavikela njalo kuso sonke isikhathi, ungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona kuleli qembu kumbe kuleli yaqembu.
Ngenxa yokwenzakalayo lokhu eZimbabwe, kuqakatheke kangakanani ukunanza usuku lolu?
Ukunanza usuku lolu kuhle kakhulu ngokuba kuba lithuba lokuthi sike sihlole ukuthi sesihamba isibanga esingakanani ekuhlonipheni amalungelo abantu, sisilela ngapi. Nxa siziqathanisa thina izenzo zethu, izenzo zikahulumende, izenzo zamapolisa, izenzo zezakhamizi nje zizihambele emgwaqweni, nxa uqathanisa la malungelo avikelwe yi-constitution, la malungelo abhalwe ngaphansi kwemithetho yomhlaba, kusipha ithuba lokuthi sibone ukuthi yini okufanele siyenze. Ngakho ke kufanele olusuku abantu balithathe ngendlela enkulu kakhulu, bahlolisise, bazihlolisise ilizwe lizikhangele esibukweni, libone lapho eliselela khona, liqondise lapho eliselela khona, libambe lapho elibambe kahle khona, ukuze ngemva kwakho konke sibe ngcono kulalapho esikhona namhlanje.
Lo nyaka iUnited Nations kuthakazelelwa usuku lolu ikhangela kakhulu udaba lwe-artificial intelligence ukuthi ingaphathisa kangakanani ukuthi kube lo mbuso oqondileyo. Nxa sikhangela ke eleZimbabwe, singaphi ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezi nsuku kumbe i-artificial intelligence kulolu hlangothi?
Asikafiki lapho esifanele ukuthi ngabe sikhona uma kusiza ku-artificial intelligence kumbe imitshini yakulezi nsuku. Ngakho ke kuseselethuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasebenzisa lawo mathuba e-artificial intelligence ukuthi lizithuthukise, kukhule zomnotho, kudaleke imisebenzi, kube lula ukuthola ezempilakahle, kube lula ukufunda, kube lula ukuthola imininingwane, information, ulwazi, kube lula ukuvikela amalungelo abantu.
Umnumzana Efihle Lancube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso emela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ube secingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Kodakwashe Munsaka okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe.
Lilanga lapha okuthuthukiswa khona izimiso nezimiso zentando yeningi emhlabeni wonke jikelele. Lilanga lapho okukhuthazwa khona uhulumende ukuthi baqinise izikhungo lezinqubo zentando yeningi. Njalo singakhangela leli langa sibona ukubana kusekelwa amalungelo abantu kanye nomthetho. Lilanga lapha okuqonqoselwa khona ukuhambisana kwamazwe ngamazwe kanye lokubambana ukuze kuthuthukiswe intando yeningi.
Nxa sesikhangela eZimbabwe, lingathi lokhu kumi njani? Iyalandelwa na imithetho yelizwe, njalo kusetshenzwa kuhle na emadala emthethwandaba kanye lakudaba lwamalungelo oluntu?
La amalungelo abantu lomthetho eZimbabwe kulondolozwa kakuhle njalo kuqutshwa kakuhle sibili. Singakhohlwa khona ukusebenza kwamadale omthethwandaba ukubana lapha eZimbabwe basebenza egcekeni bengela kungenela kukahulumende, bengela kwethuselwa, besebenza kakuhle, lokho okuyenza ukubana bevikele amalungelo oluntu. So siyathaba ukubana silelizwe elikhululekileyo, ilizwe elilondoloza imithetho, elilondoloza amalungelo abantu. Kodwa nje asikhohlwa ukuthi kulalaba abathanda ukuhlukumeza imithetho, bengahlukumeza umthetho sebefaka kungani ilizwe alilondolozi amalungelo abantu. Laba bantu tena sithi yizigebenga, njalo yizigelekeqe, bamele bengene entolongweni laba bantu. Bengangena kutsho ukubana asilondolozi amalungelo abantu njengelizwe. Kutsho ukuthi sililizwe elivikela abantu balo ezintweni ezimbi.
Umnumzana Kodakwashe Munsaka ukhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe FAZ ube secingweni leStudio 7 eseHarare. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Iningi labafundi lihamba umango omude lisiya esikolo lingatholanga okuya ethunjini okungadala ukuthi abanye bachiye isikolo. Kodwa uhulumende uthi gakho umfundi ozachiya isikolo ngenxa yendlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi seMawana eGwanda South uthi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele ngokuncedisa abafundi ngokudla kanye lamanzi lapho besesikolo, iningi lizahlala emakhaya.
Abantwana ezikolo kumele ukuthi khona luba bayenze uhlelo lokudla njalo khona babekwenza, kungaba liporiji, kungabe ukuthi baphekele isishwalezi, lokho bezathola something ezangena esiswini ukuthi umntwana laye. Ngoba nxa kunje somntwana engadlanga lotho kutshengisa ukuthi izinso zesikolo vele kasithandi. Nxa mvusisa isikolo vele uyabikhala, ngoba okunye siyakwazi abantwana ukuthi kuncane lokhu bagcina kusuka la ma-dropouts amaningi kakhulu ebantwaneni besikolo.
Kwezinye izikolo ezigoqele seNsimbi Primary, abazali sebethola amanzi bewahambisa esikolo ukuze abafundi lababalisi besizakale ngoba kungenamanzi eduzane. Umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe, unkosikazi Thando Mawuba oyematanamombe, uthi bavule izikolo bebhekane le nkinga eziningi.
Isikolo zivuliwe sibili, loba nje kuvulwe ababalisi bedonsa izinyawo ngenxa yokuthi iholo akula elimthokozisayo. Ama-school fees abantu babo ababhadalwanga, nampo sebesiza njalo bezodekana labantwana abangabhadalelwanga ama-school fees, abantwana abalambileyo, abantwana abangalamanzi ngoba izikotsho eziningi amanzi awomile. Sizi kakhulu ukuze abhekana nababalisi labantwana ngaleli term.
Uphinde wathi lanxa uhulumende sethembisa abafundi ukudla kuza kukwanzima ukuthi kuyefika ezikolo ngoba abazali bengelayo imali yokubhadala izimota zokuthwala.
Okunye okukhona indlala, loba nje uhulumende epledge izimpuphu ukuthi abantwana baphiwe ukudla, kodwa ukudla lokho kukhatshana ngoba kuzwakala kuse-GMB. Angazi ukuthi izimali zabazali ziyavuma ukuhlangana yini ukuthi beye kuthatha khona. Kungabe kade kulicebo elihle ukuthi nga uhulumende etsho njalo azama ukuqeda indlala le, ubise ukudla kwabantwana eduze, uyawabisa lezi thiwo.
Ukansila kwa-13 eGaranyemba Mnumzana Miklas Ndlovu uthi kumangalisile ukubona izikolo zivulwa kungelamanzi.
Indaba yamanzi iluhlupho okumangalisayo. Uhlupho sililo lokuthi mina wendlela engicabangela ukuthi izikolo azisobe zivulwe. Ewadini yami lapha kulesikolo seNsimbi asilodubo olukhulu ngiye ngaze ngabhala ngaso sibili ukuthi khona ngakuyavuma la amabhawuza ngayafakwa. Ye ukudla kubuyile impuphu kuphela. Kodwa idubeni lubonayo oluzahlupha isishebo, ngoba abazali imali ukuthi bayikhokhe imali yokuthi kudingwa isishebo. Hhayi, kukhanya kuzabazimela, izaba khona impuphu sibili, kodwa isishebo ngikhanyelela udubo sibili oluzaba khona.
Isikhulumeli kugatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro uthi uhulumente ozimisele ukuphathisa abafundi ngakho seqoqe ukudla kwabo. Uthi njalo baphakathi kokugebha izikotsho ezikolo ukuze balise udubo lokusulela kwamanzi. Abafundi bemaphandleni bahlezi betshiya isikolo eminyaka yonke ngezizathu ezigoqela umango omude okuya esikolo kanye lendlala. Ele Zimbabwe lihlaselwe indlala enkulu lonyaka njalo izizalwane zakuleli ezifika phose izigidi ezilithumi 9 million zidinga ukuncediswa ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala oqeqesha iqembu lamantombazana angamashishi ele intombi zomhlahlandlela. Sicubungula ukuphatheka kwamantombazana la emcimbini wokunanza ilanga lenkosi uMzilikazi ngeviki edluleyo.
Wahamba kuhle kakhulu, amatshitshi lawaphatheka ngoba kuvele kuyisiko lethu ukuthi kube namatshitshi. Yikho abakhona ngaleso sikhathi okwalifanele babekhona endlini.
Siyananzelela njalo ukuthi lo nyaka bekhanya bengegqokanga izembatho zaphezulu njengamashitshi akwamanye amazwe. Lathola yini imvumo kuhulumende kumbe hayi lazenze?
Hayi, kuvele bekuyisiko lethu, livele lithi itshitshi ngalizili ngoba into and into the into another thing. So we don't have a sense of how much is it about all
Liyabathola yini asebekhulile kumbe hayi kubuya abancane kakhulu
sinabo sibiza abakhulile abazimpendulo abazijulile silaba bamasebenzi 18 khona pha 19 siyaphezulu lapho kodwa sichazisa ukuthi itshintshi lisebenziswa lilinani afundisa isikelele ibisina lokuhlabele izingoma ezifunda bezamashini so sinabo abakhulile sibe nabo abanani baqalise nabo bekancane ngaya bekhula bekhula.
Kuyini kahle kahle elibafundisa khona?
Sibafundisa kakhulu ngokuziphatha. Ukuziphatha yikuzigcina i-EIG, ukuhlamba nokuziphatha kuhle. Bese sikhuluma ngokuzigcina ukuthi abe ngumntwana ongazigcina angayi emacansini isikhathi sakhe singakafiki. Umuntu oyintombazana kumele emacansini ngomuntu oyabe esemzelele wamlobola. Eseshade nawo kolokhu kugeza kuyafanana nje nasesikhiweni ukuthi siyabafundisa ngokuthi baziphathe njani nxa besiye esikhathini aphengahlambuluki nokuphatha izigqoko zakhe azihlambulule aziwatshe zihlale zihlambulukile. Iyafuthi siyabafundisa umthetho nxa befika badlalele kwenzani inhlonipho ukuthi ihlonipha abantu abadala sibafundisele ukuthi bazibunde babundeke babe nombeke kumele bazivikele bengayo emacansini esikhathi singakafiki bacenise nemikhuhlane yonke ekhona leleyo ingubazi ivulamakwa nokuzithwala umntwana ongaphandle komtshato bayeyisingozi yakho ukuthi umntwana leyo izahlupheka kakhulu.
Wona waqhubeka njani umcimbi wokunanza inkosi uMzilikazi? Liyathokoza ngendlela konke okwahamba ngayo. Siyabona ukuthi la mabutho amancinyane ayekhona
owabelaka uyemuhle kakhulu. Sathi khona nje sicalisa sisuke kuhazibeni sibuya esithoko kube nomehluko sivunye ukungena ngapho ebuthithoko kubuleni sibe sikavunyelwa umbantu babafane khumali behlasoshe abuthuleke baphambi kubeniakuaphumani masinda kodwa kuyaushuthe yafika naphana zasibale kolhathe umntawane wasi-adresa asivalesa umbote khona lokuyalo wasi-adresa lehle wakhuluma nathi lihle hhayi sazikhaphela kuhlizi imota zethu sasihambela yihle abantwana nabo bazizwa besimelile abatshintshi namabutho amancane njalo sibe nemihlobo yonke ibekhona abedinga bekhona bonke abeaplanshi bebekhona beshubeshaekhona nabatshishethi esouthafrica bekhona uhambe mihle kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala onguye oqeqesha iqembu lamantombazana angamatshishi ele intombi somhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Zilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siya kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Sangalaphuma lendaba. Sangalaphuma lendaba. Lashona lendaba. Sangalaphuma lendaba. Sangalaphuma lendaba lachona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisenkayi esigabeni seChayane kuWard 6 lapho okulezakhamizi ezilithumi lanye ezingenelwe ngamapholisa emizini yazo kusikhathana esedluleyo azibhaxabula kakubi. Inhlanganiso yamagqwetha amela izakhamizi lezi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapolisa la ayevela enkambeni yemanoti police station eGokwe njalo ayesethesa abantu laba icala lokuntyontsha. Ithi amapolisa la ahlabelisa abantu laba ingoma zempi yenkululeko ngolimi lwesiShona futhi wayesehluleka ukuhlabela kuhle ngoba engalwazi kuhle lolulimi wayevuthuzwa ngokuphindiweyo. Sixoxele linye lamagqwetha amela abantu laba unkosikazi Priska Dube.
Kwanakanelwa ukuthi yibo abantshontshe idizili, idizili ababengazi lutho ngayo, amapholisa angena emizini yabo bengelancwadi evunyelweyo ngokusemthethweni ukuthi bengene, beqalisa ukuguduza, befukuza, bedinga. Ekuguduzeni lekufukuzeni kwabo bathi bona bathole lezikhali ezingabade zisetshenziswa imdeni leyi ukwenza amacala thize esigabeni. Ngaleso sizathu basebebutha abantu ababekhona kulawo maguma bahamba labo, ekuhambeni labo babaphatha ngendlela engayisiyo ekhangelelwe ngomthetho nxa kuyukuthi sikhangele isisekelo sombuso u-section 219 we-constitution yethu ka-2013 okubeka mgceke ukuthi amapholisa umlando abalawo kusizalwane seZimbabwe yiwuphi. They must uphold imthetho yelizwe leZimbabwe.
Libhalele abakhulu bamapholisa incwadi lisithi amapholisa la kumele ajeziswe. Ngubani kahle kahle elimbhaleleyo futhi lifuna ajeziswe njani lawa mapholisa?
Yincwadi esiyibhalele u-officer in charge we-station leso esikhiphe lawo mapholisa. Sibhalela njalo lo officer esimbiza sithi thina ngu-officer commanding inkayi district ukuthi ebekwazi ukuthi esigabeni sakhe okumele ebe elipholisa elikhulu kule station esinjalo esikhiphe amapholisa afike ayenza isiga esinjalo emphakathini. Incwadi esiyibhalileyo balaleli kumele likuzwisise yileyi ebizwa kuthiwe yi-letter of complaint, yiyo eqala indaba. Bese sinika thina ngencwadi leyo umlando wamapholisa ukuthi kabahluze behlole ukuthi kwenzakele yini, and then bona kungakapheli amaviki amabili besiphendule besitshele ukuthi kwenzakaleni. Sesimelele ukuzwa kiwo amapholisa ukuthi baphendula besithini singakakhwezi indaba isiya phezulu size siyefika emthethwandaba.
Enkantolo lapho liyabe lifuna ukuthi abantu laba bahlawulwe.
Yikho kanye sikukhangelele ukuthi sikwenze, ukwenzela ukuthi sidile lalokho esikubiza sithi police impunity.
Lithi lina abantu laba bahlabeliswa ingoma zesiShona kwathi labo ababe sehluleka ulimi batshaywa kakhulu. Ungathini ngalokho?
Okunjalo kuyasilulaza thina sonke njengamaZimbabweni ukuthi sibe lokuhlukuluzana ngezindimi. Kusilulaza ikakhulu futhi nxa kuyinto engenziwa yilabo okumele begcine umthetho welizwe. Ngakho yikho okwenza indaba leyi ingani iyahlukuluza abantu abaningi over and above laba abayibo who went through the whole thing. Ngesizathu sokuthi isisekelo sombuso esisileminyaka elithumi elanye 11 years sikubeka obala ukuthi indimi zonke ziyalingana. Number one. Number two, sikubeke obala ku-section 56 ukuthi akungabi lokuhlukuluzwa kwabantu ngendimi zabo, ngalapha abavela khona, ngalapha abahlala khona. So kulama esithi thina yikwephulwa kwamalungelo amaningi kakhulu endabeni leyi nxa kuyikuthi amapholisa ngempela akwenza.
Unkosikazi Priska Dube ligqwetha. Ubekuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga ntungameli Nkomo ungadinwa la kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi osacathulayo
ozibiza ngo King Vocalist ephethe isingu yakhe elesihloko esithi wadlala ngalo. Linsizwa idabuka eKezi kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngizalwa eKhizi esigodini sakwaNongola ivillage weChipsani. Emculweni ngiqale ukucula ngo-2022 lapho ngakhipha khona isingle, but ngangingekho ngiwa, ngangihamba nabanye abafowethu nje basekhona namanje, basekhona namanje sisesonke impela.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Manje ngise-South Africa eGoli, ukuhlala ngihlale e-Alexandra. Inamba zami ngu-084-233-7026. Ngiyatholakala and umculo wami anginanhlobo layo ama-USB anginyekezanga nama-CD. Ngiwudayisa from ku-YouTube. Yabe ufuna uyakhona ukuxhumana nami bese ngiyamsendela i-link. Nakhona ngingangena ku-YouTube ethi ama-vocalist amahle, uzowubona ukhona umculo wami ku-YouTube.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngicela limxhase kakhulu ku-YouTube ukulandela umculo wami and ngisezoqhubeka. Zikhona ingoma eziningi ngo-October, kungaba ne-EP or i-single track futhi engabuya, and eziningi ingoma enginazo ziningi, but ngokwamandla ngoba ngabe ngenamandla amaningi sometimes ngigcina sengigwema ezinye, ngikhipha ama-single track. Zona kuba yiningi ziningi, but ngo-October ngizorekhoda vele i-1 or 2.
Tell me,
Siyabonga ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyaza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singakehlukanike esikhangele ebezikhokhela. Amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlasele indlala kanye lodubo lwamanzi. Olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.